This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 22, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Matunhu emDCT otanga kudoma vanhu vachakwikwidza paCongress chaitwa mwedzi unouya.
Imwe nhengo yeZanu PF inoti haina kana kumbopiwa mari neAmerica sezviri kubuda mubepa nhau reHerald.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaEric Block vanoshaya Mbulawayo.
Musakangana kuti mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeMDCT mudunhu rechitungwiza nezuro manheru dzakadoma vanhu vadzinoda kuti vakwikwidze muzvigaro zvepamusoro mubato. Musarudzo dzichaitwa paCongress yebato iri mwedzi unouya. Dunhu rechitungwiza rinonzi rakati mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai varambe vari panyanga, uye mutedzeri wavo Muzvare Thokozani Kupe varambewo varipo. Sachigaro webato vaLove Moyo nemutedzeri wavo vaMorgan Komichi vakanziwo varambe vari pazvigaro zvavari. Chitungwiza inonzi yakadomawo murongi wemusangano vaNelson Chamisa kuva pachigaro chemunyore mukuru webato, mutedzeri wavo vari vatapiwa mashakada. Amai Teresa Makone vanonzi vakadomwa semubati wehomwe mushure mekukunda vaObed Gutu. VaDouglas Monzora vakadomwa kuti varambe vari mutauriro webato. VaMurizizai ndivo vanonzi vakadomwawo kuti vave munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano. Dunhu iri rinonziwo rakabvisa utungamiri hwaro hwanga huripo richiisa utsva.
Dunhu reHarare rinonzi rakadzoserawo utungamiri hwepamusoro kubva kuna vatsvangirai kusvika pamutevedzeri wasachigaro vaKomichi. Asi zvinonzi kunenge kune mutauro pazvimwe zvigaro izvo zvinonzi zvingangoita kuti dunhu iri ridzokorore zvakare sarudzo. Mazita evamwe vanonzi vari kuda kukwikwidza atotanga kuiswa mudariro zvikuru pamadande mutande. Mumwe ane zita riri kubuda mudande mutande ndimuzvare Tawita Kumalo, vanove mumiriri weBulawayo East muParamende, avanonzi vari kuda kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutauriri webato. Muzvare Kumalo vanoti kunyanga hazvo dunhu ravo risati raita sarudzo rakavakumbira kuti vakwikwidze pachigaro chemutevedzeri wemutauriri webato ichi. Studio 7 yakundikana kubata utungamiri hwedunhu reBulawayo kuti tinzwe kuti ichokwadi here chiri kutaurwa naMuzvare Kumalo kuti vakakumbirwa neprovinsi kuti vange vachikwikwidza. Asi takwanisa kubata ivo Muzvare Kumalo.
Ichokwadi ichocho vachonga ndakumbirwa nevanhu vemuZimbabwe vari mupati mangu kuti ndonokwikidza chigaro chaDeputy Spokesperson weInformation. Saka ndivo chandikuda kuti ndikwikwidze kuti ndishambadze nemi tichikurukura nenhau yenyika yedu kuti zviri kufamba sei. Saka ndivo pandikuenda kunokwikwidza.
Vamwe vangada kuziva kuti sei vari kukudomaya vadoma kuti mukwikwidze pamutevedzeri wemutauriri vasingakuitewo kuti muve mukuru wemutauriri.
Handizivi kuti sei vati ndiende ikoko. Handitese toziva kana tiri pamatongegwe enyika. Zvese zvatinoita zvinenge zvabva kuvanhu. Hatigoni kuti nditi aiwa zvamandisarudzira handizvo because tagara tiri vashandi vavo. Saka chavanondiudza kuti ndiite ndochandotedzera.
Tinoona kuti maprovinsi anofanira kunge achisimudza mazita yatingati kuita manominations. Imi provinsi renyu kana kudunhu renyu rakatogarawo here pasi kuti ringe richibuda nezita renyu?
Yedu provinsi haisati yagara pasi, but vhiki kana maviri ari kutevera vachasangana voita vototanga kudoma mazita evanhu vanofana kunosarudzwa paCongress yedu ichaitwa mwedzi unouya.
Imi hamuzowanikwa muchinzi muri kuchikora here mutemo webato kana makanga matanga kunge mazivisa kuti muchakwikwidza iyo province yenyu isati yakunominatai?
Zvandaita ndezvekuti ndagara pansi neprovinsi yangu iripo iko zvino isati yadissolve. Ndivo vandishedza vakati ivo vaona kuti zvakakosha kuti ndinokwikwidza chigaro ichocho, zvichireva kuti ivo pavanogara vachandidoma kuti ndiite candidate kuti ndonomira pachigaro ichocho, ndonokwikwidzana nevange vanenge varipo ikoko.
Hamutarisiri here kuti utungamiri hutsva hweprovinsi hunogona kusarudzwa hunogona kuzoramba kuendesa zita renyu mberi?
Zvinogona kuitika izvozvo, asi sebato reMDC tine maprovinsi anoita 12. Ndine vimbiso yokuti maprovinsi ese iwawo pane rimwe kana mamwe achandisarudza kuti ndimire kuti ndonomira pachikara ichocho.
Vanga vari mumiriri weBulawayo East muparamende uye vari kuda kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutauriri webato Muzvare Tavita Kumalo vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Sezvo matunhu akatanga kudoma vanhu vachakwikwidza paCongress ari kuenderera mberi, tabata mutauriri weMDC Tiva Douglas Ngonzora kuti vatiudze kuti zviri kufamba sei.
Pastedi yakasvika sebato ndeyekuti taakuda kuenda kuCongress. Congress yedu iri kuitika musi wa29, 30 na 31 October. Saka zvaakuitika ndezvokuti taakuti maprovincial assembly ese nyika yese ogara ovhotera utungamiri hweprovinsi. Abva ipapo anodoma province imwe neimwe vanhu vavanoda kuti vapinde pazvinzvimbo 14 zviri kunokwikwidzwa kustanding committee. Zvazvinoreva ndezvekuti province imwe neimwe inotaura iyo kuti pana president inoda nhingi, pana vice zvichidzika zvakadaro kusvika kumutungamiri wekupedzisira paurongwa hwestanding committee. Saka province imwe naimwe ichadoma vanhu vayo vanoenda panonzi panational list. Kana tazopedza maprovinsi ese ari 12 tinopa announcement yekuti pane vanhu vakadomwa nevava. Pari zvino hatisi kukwanisa kuti tichi nhingi akadomwa nokuti hatisina kuti tiite sokunge tinomaketa list yakabuda mune dunhu 1 tichienda kune mamwe matunhu. Dunhu rimwe nerimwe provinsi imwe neimwe inofanira kudoma vanhu vainoda yakasununguka.
Tinonzwa kuti mudunhu reHarare munenge mune kupokana pane vamwe vakadomwa vepasava. Zvichaitwa sei?
Hatisati kuziva kuti utungamiri huchatii uyezve ripoti yevanhu vaiti pasarudzo iyoyo kuti inoti kudii. Asi hapana chinotadza kugadzirika zvinogadzirisikwa. Utungamiri huchagara pasi huona kuti Harare vanoti zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti kune mamwe matunhu akadoma vamwe vanhu iwo asati aita manominations, asi kune vamwe vanonzi vari kuti vakasvikirwa nematunhu avo achikumbirwa kunzi vange vachizokwikwidza. Zviri pamutemo webato here?
Izvozvo hazvisi pamutemo manje, izvozvo ndo zvisingabvumirwe uyezve vanhu vanoita izvozvo vanokwanisa kuitwa disqualified.
Vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Ngonzora vari parunare kwaRusape neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kunetsana muzanu PF panyaya yekuti ndiani achatsiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yave kukwezva hurumende yeAmerica mushure mekunge mapepanhau eSunday Mail neHerald ari ehurumende atiwo hurumende yeAmerica iri kushanda nedzimwe nhengo dzeparamende kubva kuzanu PF neMDCT mukufukura hapwa. Mapepanhau aya anoti mumwe anoshanda kumuzinda weAmerica muZimbabwe achiona nezvemabasa eparamende vaEric Little ndivo vari kushanda nevanonzi vari kufukura hapwa ava. America inonzi iri kushandisa homwe yemumiriri wayo muZimbabwe yeAmbassador Special Help Fund Program kupa vamiriri ava mari ichinzi ndeyekuita mabasa matunhu avo.
Asi muzinda weAmerica waramba izvi nhasi mumashoko awatumira kuvatori venhau. Muzinda uyu wati homwe iyi yagara iripo kubva muna 1980 uye inongobatsira vemabhizimusi madiki. Asi vatiwo gore rino hapana munhu atapiwa mari iyi. Mutauriri wezanu PF varugare Gumbo vati vangonzwa nyaya iyi mapepanhau uye vachaiongorora. Muzanu PF, mune kunetsa na kwa kanyanya, pakati pe vanonzi vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Joyce Mujuru, ne vanonzi vanotsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava, vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira.
Atina kukwanisa kubata mupepeti mukuru webepa naure Herald vapikirai deketeke, sezvo vange vasingadaire nharembozha yavo. Asi tabata nengo yezanu PF inomirira Makonde vaKindness Paradza avo vari kunzi vari pakati pedzimwe nengo dzezanu PF dzinonzi dzakapiwa mari nemuzinda weAmerica.
Mashoko iwawo ndeye kunyepa, ndakatoshamisikawo ndichiomaverenga mashoko iwawo. Musi wacho wazvanyorwa iwowo ndakanga ndiri kuparlament, asi pepa nhau rakati vaparadza tavashaya kuti vari kupi. Ndanga ndiri kuparlament ende pepa nhau iri rine munhu anogara muparlament yekuti vangadai vakandibvunza. Manyepo handina kana kumbopuwa mari neembasi yeAmerica ende hakuna munhu kukonstituensi kwangu wechemakonde akapuwa mari nevanhu vekuAmerica. Ndakatovati vanhu vekupepanhau reHerald budisai pachena powai izvozvo befarachino kuti Paradza apuwa mari titione ngavazvibudise izvozvo. Ndikafonera futi vanhu vekuAmerica neembasi vacho kuti naivi muri kunzi matipa mari. Mari yacho iri kupi? Vakatoshamisikawo nazvo. Saka ndinofungidzira kuti ndevaya vavengi vangu vaakuda kutanga nyaya dzavakambonditangira muna 2004 pakazoita kuti ndidzinge muzanu PF vandinyepera mashoko akaipa kudai. Ndo zvavatanga futi izvozvo.
Mambo otaurawo here nevakuru vacho vekuHerald kuti izvi zvakabva kupi?
Ndataura navo vekuru vekuHerald asi vari kungotsenga-tsenga mukanwa. Vari kuratidzika kuti havasi kuziva kuti nyaya yacho yakaubva nekupi. Ende umwe mukuru wacho wepepanhau reHerald anotsidza zvai iye zvino ari kuAmerica ikoko ari kuNew York izvozvi, ana president kuNew York. Saka ndiye wandakataurira naye kuti koiwe wawana kupi zvinhu izvi zvakangotsenga-tsenga mukanwa. Saka ndinoziva kuti nyaya iyi haina kubva kuvatori venhau veHerald, yabva kune vamwe vakuru vedu vatinavo musangano vari kuda kungotikanganisa.
Mungati zviri kuitika izvi zvine chekuita here nekunetsana kwavamwe vakuru mubato renyu?
Sokuona kwangu ndizvo zviri kuitika, asi zvino handizive kuti sei vazotikandawo isusu vanaparadza mazita edu imomo. Isu vanaparadza tiri vadiki sitereki, tiri kure nenyaya dzematongerwo enyika idzi. Inini ndiri sekitari weprovhinzi, kune central committee, kune police bureau, kune vakuru presidium. Zvino handizive kuti vatikandawo sei.
Nengo yezanu PF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nengo yeparamende inomirira Mabvuku ichimirira MDCT vaJames Maridadi avo vari kunzi nevepanhau reHerald neSunday Mail vari kushandawo neAmerica mukuda kubvisa mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai pachigaro. Tabvunza vaMaridadi kuti ichi ichokwadi here.
Naedwe, umebe ya Amerika itawa na yo, itifukura hapua dhiki, hapua za tinofukura. Sisi mbili kama Zimbabwe, chisunga zikano kana nini mbitaibu. Sisi mbili kama Zimbabwe, chatingati tikatawara ma Amerika, nika yano bayadona. Sisi, embassy yedu ya Amerika ili muno Zimbabwe, nukuti ya kanzine urumende ya Zimbabwe, ili muno Zimbabwe. Hakuna mnanosenza kwa embassy ya Amerika, akabwa kwa Amerika, anosenza kuko Zimbabwe, sinda zige. Hakuna munhu anozobva kuAmerica ondokera anosenza kuAmerican Embassy muZimbabwe zvisingazikanwa neminister of foreign affairs, zvisingazikanwa naminister of foreign affairs. Izvi zvinozikanwa nevanoshanda kuminister of foreign affairs, zvinozikanwa naminister of foreign affairs. Iye mukomana wacho ari kunzi anoya pakabva nanzi Eric Little ari kunzi anoya paparamende achiona maMP. Anoya paparamende osaina, osiya paspoti yake, opuwa kadhi remavhizita anotya paparamende, ogara mugalary. Kane ndinokurukura yopedza agara mugalary sevamwewo vanhu vanotendwa kupinda mugalary. Ii asizi zvinuzavarunza ispy aupindiri muparamende nekuti awera muparamende achikubhuruka zvina nepahunde usikogara mugalary. Anopinda nepanopindwa nevanhu onyora zita rake rinonzi Eric Little nekuabva ndabva kuus embassy wava kuzoite ndaazoteerera debate. Paanobuda anobuda kuti ari muno mukapa akachitaura nemaMPs vakawanda vanda kutaura navo. Saka kana Eric Little asiri kunge ari muno muZimbabwe ano ari kuitei? Zimbabwe nyaimburize vanhu vanganaka vasinge ari muno muZimbabwe vaya munozvika mutemo wehurumende vakaburitswa nehurumende.
Asi izvi zviri kubva kupi vaMaridadi zvekupinza zita renyu apa?
Inini rega ndikutaurirei, inini ndiri memba yeparamende, ndinodaidzwa nevanhu vakaona sezvamangoita inini kundifondera mutaura nezvizvi nenyaya iri kuitika kangari ndikundifondera mutaura nenyaya yekumabhuku. kana ndichienda kuma office emanisipota ma office ema private company ma office evanhu vozvavo ndichizorenya zviri kuitika mabhuku ndichibvunza vana zviri kuitika mabhuku kana ndichibvunza kuti mabhuku zviri kufamba sei modaro basorore vanhu vakawandisa saka handingati ndikaona munhu akandibvunza kuti nhaiwe chirinzwa mabhuku chinhu vakati nhaiwe uri muamerican here kana kuti uri out.
Nhengo yeparamende inomirira mabvuku vajames maridadi vemdct vari parunare muharare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakambo vachipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vaeric block avo vakashaya nemusi wemugovera vachavigwa mubulawa yemangwana kumarinda eathlon. Vablock vakashaya mushure mekurwara kwenguva yakareba negomarara uye vanhu vakaungana kumba kwavo kukumalo mubulawa yemakare. Vablock vanga vava nemakore ekuberekwa makumi manomwe nemashanu uye vasiya vana vana. Vanga vari munhu anoremekedzwa zvikuru panyaya dzemari neupfumi uye vanonzi vanga vachimbobatsirawo guta reulawayo neunyanzvi hwavo. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions varijoyce Ngwenya avaimboshanda kakawanda navablock. VaNgwenya vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nemunhu anga akazvininipisa zvikuru uye aine unyanzvi hwemando yepamusorosoro.
Chokwadi ndechekuti vanhu vebulawayo nemachebelere ndo vanyanya kushayikirwa negamba, asi isusu tinoziva taigara chitaura nyaya dzeeconomics, nyaya dzefree market, economics nemaproperty rights, taingojaira kuti kana pane zvatisinganzwisisi tofonera vablock apa mungapafambisa sei. Uchiverenga zvavainyora wainyatsoona kuti akushandisa pfungwa dzake kuti ajekese kana kuti abatsire nyika kuti ende mberi. Aiwa vaitaura nezvemvura, makambani aida kuvharwa vachivamiririra, mabhodza avaigara Bulawayo City Council vanga vakatemba nepfungwa dzevablock. Tingati varasikirwa chokwadi.
Ko nyika yeZimbabwe?
Nyika yeZimbabwe ndozvananichireva kuti kana ukatarisa matauriro avaita nezveeconomy, nekuti nyika inofanirwa kunge ichiita chii kuti pfuma yenyika ienderere mberi, kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vaunze mari dzavo, vainyatsotaura zvemazvo, vachinyatsotsanangura mapolicies anoita kuti nyika ibudirire. Aiwa, izvi ndo zvashayikwa. Tinofunga kuti tichawanawo munhu akaita savo saibu, asi zvichatora nguva.
Mambotaura kuti maimboshanya chero kumba kwavo, mungati munhu anga akaita sei kana makagara pasi muchiitaura?
Sezvo tainyora tese mapepa nawo emh and uye vanga vari shamwari yangu, ndaiti kana ndiri kuBulawayo ndovafonera kuti handiri muno, pane zvandiri kuita. Togara pasi tichimwa yedu tii, vachipfuta fodya wakagara pamukabhawa pavo, waita sekunge wakagara neshamwari yako munhu wamafuta naye mombe, asi isinganyatsoziva kumunhu uyu. Ndo munhu mukuru chaizvo chaiva vablock, zvokuti vaya vanoverenga bhaibheri vaishamisika vachibvawo kunzinji maprofita aigara naJesu, vachitoshaya kuti uyu ndiye mwana wamwari. Ndofunga fieldi yacho ndaindotoenzwisaini kuti vaite vakagara navablock vaiona kuti munhu akazvininipisa. Ukuru hwavo vanga vasingaoneki, vanga vasiri munhu vaifamba achizorwa dunungu vachiti ndiri munhu mukuru. Chokwadi, tingangoti ndokurasikirwa kwataitwa nemunhu akanga akazvibata achizvininipisa, achiziva kuti upenyu hwomunhu munhu zvake hwakamira sei.
Vari Joyce Ngwenya ndo mukuru wesangano reCoalition for Market Liberal Solutions. Vanga vachitaura vari parunhare naNtungamiri Nkomo Studio 7 vari muHarare.
Teerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 919 am 4930 kana pa 12080 ne15455 kilohertz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Vaimbova mutungamiri wenyika yeFrance vaNicolas Sarkozy vanoti vari kudzokera kunoita zvematongerwo enyika uye vanoti vave mutungamiri webato ravo reUnion for Popular Movement kana kuti UMP. Vachitaura paterevhizheni nezuro vaSarkozy vakataura nezvekudzokera kwavo munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti France imwe yenyika dzisina tariro remangwana rakajeka. VaSarkozy vakati havadi kuona dunhu ravo richitsaririra nepamusana pekubudirira kuri kuita bato reNational Front. Zviri kufungidzirwa kuti vaSarkozy vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2017 ndokunge vakakwanisa kuti vahwine musarudzo dzemubato ravo.
Sierra Leone yabata vamwe vanhu vatsva 133 vane chirwere cheibhola mazuva matatu eurongwa hwekuti vanhu vafambe fambe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoona nezvezvirongwa musangano reSierra Leone Emergency Operations Center vaStephen Gojea vaburitsa urwere hutsva uhu nhasi panguva iyo mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vemunyika iyi vabuda mudzimba dzavo vachinotenga zvekudya. Hurumende yakatara necheshano mutemo wekuti vanhu vemunyika iye vanosvika mamiriyoni matanhatu vagare mudzimba dzavo kwemazuva matatu vashandi vezveutano vachipinda mudzimba vachidzidzisa vanhu nzira dzekumisa kupararira kwechirwere ichi.
Vakuru vakuru vemuAmerica vari kutsvaga mauto matatu emuAfghanistan ayo anonzi akatsakatika apo aidzidziswa nezvechiuto pamuzinda wemauto muAmerica. Vakuru vakuru vepaJoint Base Cape Cod mudunhu reMassachusetts vakaburitsa nemugovera mashoko ekuti mauto matatu aya ainge asiri kuzivikanwa kwaari. Mutauriri wemauto eMassachusetts National Guard Lieutenant Colonel James Shahadi vanoti vakuru vakuru vavo havasi kufungidzira kuti varume vatatu ava vanogona kuvhiringidza upenyu hwevanhu asi kuti varongonetsekana nekutsakatika kwavo.
Rambai pakateerera kune pfenyuro yevanhu anemi muchirongwa. Ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari muNew York kumusangano wechimakumi matanhatu nepfumbamwe kana kuti 69th United Nations General Assembly. VaMugabe vari kuperekedzwa nemakurukota avo anosanganisira gurukota rezvekunze kwenyika vaSimbarashe Mbengegwi, gurukota rezvemvura nezvakatikomberedza vaSevia Kasukuwere nevamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. VaMugabe vachapinda musangano wevatungamiri vepasi rose mangwana. Musangano uyu uchataura pamusoro pekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Musangano uyu wakashedzerwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon kuitira kuti nyika dzose dziise misoro pamwe chete kuti dambudziko iri rigadziriswe. Musangano weUN General Assembly gore rino uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Implementing a Transformative Post-2015 Agenda. Nyika zhinji muAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzisi kuwanisa kugadzirisa zviga zvakatarwa neUnited Nations zveMillennium Development Goals. Izvo ndizvo zvichakurukurwa. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachataura nemusi wechitatu. Nyaya imwe huru ichakurukurwa nezvayo nevatungamiri vepasi rose inyaya yeEbola iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu zvikuru kuLiberia, Sierra Leone nedzimwe nyika. VaMuzambi vari kupinda gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWalter Muzambi vari kupindawo misangano yemazuva maviri pasi pesangano reAfrica Travel Association kana kuti ATA. VaMuzambi ndivo mutungamiri weATA. Musangano uyu watanga nhasi. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navaMuzambi kuti tinzwe zviri kuitika.
Zimbabwe ndiyo inotungamirira bazi rinonzi Africa Travel Association. Ibazi guru rinokurudzira kushanya kweAmericans muAfrica nokushanyirana kweAfrica to Africa. Samazuva ano tine zvinhu zviri kutinetsa muindastry yekushanya nokufamba nendege, nyaya dzana Ebola, nyaya dzemavhiza, kusungirana kwatinoita mavhiza nyika dzakasiyana siyana. Mashanyirano atinoita nendege airline activity mu Africa change iri pamusoro pedzimwe nyaya dzechikurukura. Then chipiri inini ndichasimuka ndichienda ku State University of Ohio kwandakashedzwa ne University Columbus kuti ndizovapa pepa reunyanzvi repamusoro yetinoti keynote address muchirumbi, topic yavakandipa basa rinoitwa nenyaya dzokushanya nokushanyirana mukusimudzira kuchidyana kwenyika pasi rese. Saka ndichange ndichizotaura ne University of Ohio.
Vanga vari gurukota rinoona vatinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vachitaura vari muNew York.
Vaimbi vane mukurumbira munyika vabatana nevanoita zvemitambo muurongwa huri kuitwa kuBull Cafe mangwana, apo vachange vachiita mitambo yekuunganidza mari yekubatsira mumwe wavo Muzvare Pretty Hlaba avo vane gomarara repahuro. Muzvare Hlaba vari kutsvaga mari inosvika zviuru 10 zvemadhora kuti vakwanise kunorapwa kuIndia, sezvo vana chiremba vemunyika vakati havakwanise kuvaopareta nekuti pane gomarara ravo panoda nyanzvi dzekune dzimwe nyika. Muzvare Hlaba vasati varwara vaiita mitambo pastudio 263 uye vanga vachishambadza mabasa emakambani akawanda munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko pachirongwa chekutsvaga mari yekubatsira Muzvare Hlaba vataonga mafundikwa vanoti vari kufara nematambirirwo aitwa chirongwa ichi nevanoita zvemitambo munyika. Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 ataura navamafundikwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu sema artist after taona nyaya iyi kuti Pretty aita problem yekenza iyi, takaisa musoro pamwe chete tikati tiba kuti tinge tichiita show yekuti tiite fundraise. Saka izvi zvichange zvichiitikira panzvimbo yepabhuka iri muna Samora Machel.
Ndianani vaimbi vari kutarisirwa kunge vari pamutambo wenyu uyu?
Tine vaimbi vakati kuti vachange vachiuya mangwana vanosanganisira ana magrupu anoita kaitasana nehoreka. Tinana Lomani Chibeti, tinana Japfaiza, ana Progress Chipumo, ana Edith Weutonga nevamwe vakawanda wanda vatinotaura nemazita avo. So nyaya iripo ndeye kudai so. Bukaf haisi nzvimbo yakakura maningi yekuti ingabva yati pamatarget atiri kuti vatareiza mari yacho. But Pretty munhu anga achishanda nemaorganization akati kuti especially makambani makuru anosanganisira vana Econet, vana OK vachiita maadverts nezvinhu zvakaro. Tikufunga isusu kuti ivo vanhu ivavo ndovatoda kuti tivainvite kuevent yedu vauyewo vatibatsire panguva yakaomarara yatakatarisana nayo.
Makatarisira kutsvaga mari yakawanda sei?
Tuda kutarisira kureiza mari iri between 8,000 to 10,000 so that Pretty anokwanisa kuenda kuIndia kwatakataura nemadhokotera ikoko kuti vachange vachimubatsira nesejari. Ndingati ndourongwa hwatakatarisana nahwo for chirongwa chatoda kuita mangwana.
Tichitarisa chirwere chegomarara china Pretty achikwanisike kurapikwa here muZimbabwe, sei mafunga kuti aende kuIndia?
Madhokotera edu ripoti yavakatipa muno ndeye kudai. Vakati ivo pane gomarara racho pakati omei nekuti padhuze nemasensitive organs ekuti one vakatiti either Pretty anogona kuti vakabata-bata kuti vabvise gomarara racho anogona kubuda ropa yatingatiya bleeding to death kana kuti panogona kuita hole pamwoyo pake kuzvinova futi zvinokonzera kuti agone kutisiya. Saka madokta ayavatipa maripoti iwayo takati tsvagawo second opinion kune vana vamwe zviremba vari mune dzimwe nyika. Saka madokta ekuIndia vakatikumbira kuti titumidzire medical reports edu yekuno, avakatarisa ndobva vatiti isusu vanokwanisa kuzviita.
Vataonga mafundikwa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muchirongwa chekutsvaga rutsigiro rwaMuzvare Pretty Hlaba vanga vachitaura vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Matunhu MDCT otanga kudoma vanhu vachakwikwidza pakongresi chaitwa mwedzi unouya.
Imwe nhengo yeZANU-PF inoti haina kuna kumbopiwa mari neAmerica sezviri kubuda mumapepanhau eHerald neSunday Mail.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaEric Glock vanoshaya Mbulawayo.
Vateereri musakanganwa kuti chirongwa chedu cheLive Talk tichakurukura nezvemashoko ekuti sangano revashandi reZCTU richapindawo mukuramwa mabasa kuri kuitwa pamwe chete neMDCT.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande najonga Kandemiri.
Neni ndoti murari zvakanaka vateereri.